Maroto anga achiita veruzhinji muZimbabwe asvika kumagumo mushure mekunge chikwata cheZimbabwe uri achadamburwa 4-1 Namibia mumakundano ekosafa Senior Challenge. Zimbabwe yakatanga mitambo iyi nekurova Mauritius 2-0 neSeychelles 1-0. Mumwe anga anetarisiro kuchikwata ichi ndava Edwin Chawasarira, avo vaifunga kuti mukombe wave munzira kuuya kuZimbabwe. Asi mubati wepagedhe weMaWarriors George Chigova aive amboyambira kuti vasadherere maBrave Warriors sezvo aive aunza vatambi vane mukurumbira kusanganisa vanotambira zvikwata zvemuABSA Premiership muSouth Africa.
Taiziva kuti against Mauritius and Seychelles anenge asiri mamwe games aya is true, but against Namibia it will be a good game because vakawinza all their foreign best players vanotamba muno.
Asi iyi yave nhoroondo sezvo vatsigiri venhabvu vave kutarisira mitambo iriko mukupera kwesvondo rino. Mayang Warriors ari kusangana neSwaziland mumakwikwi e2015 Africa Youth Championships muRufaro Stadium. Panguva imwe cheteyo maMighty Warriors ari kuZambia, uko vari kutamba nemaChipolopolo Queens mumutambo we2016 Olympic Games. Murayiridzi weMayang Warriors Kaliso Pasua anoti vari kutarisira kukunda kunyange hazvo gadziriro yavo yanga isina kumira zvakanaka. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaSevius Daka vanoti vane chivimbo nechikwata chapasuwa zvekuti vari kuona mukombe wemuAfrica uchiuya kuZimbabwe. Zvakamira zvakadai, mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iri kuenderera mberi, chikwata chiri pamusorosoro cheChicken Inn chakananga kuhange. Mimwe mitambo yakamira seizvi: Chapungu neFlame Lily kuAscott Stadium, ZPC Kariba neFC Platinum kuNyamunga kuKariba, Buffaloes neHarare City muSakubva Stadium, Highlanders neWawa kuBaba Fields, Triangle neHaumine kuGibbo, Dongo Sawmills neCapes United kuVengere Stadium. Dynamos iri kutamba neCholocho Pirates neMuvhuro sezvo nhandare yeRufaro Stadium iri kushandiswa nemaYoung Warriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.